vachitaura nezuroma nero pamusangano wakarongwa nesangano rinomirira vagari vemuguta reUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust Umrat wekuzeya urongwa wekanzuro uhu vakawanda vakabuda pachena kuti havazozotambira zvinoda kuitwa nekanzuro yavo. Vanhu ava vakati izvi zvinosiya vanoshaya vari panguva yakaoma kunyange hazvo bumbiro remutemo yenyika richiti mvura yakachena ikodzero yemunhu wese. Musangano uyu unotevera mashoko akabuda emusangano wekanzuro wakakurukura nyaya yekuda kutangisa maprepaid meters muguta. Mumwe mugari wemusakubva mamutare vaEdward Chirwa vanoti vanopokana nenyaya yekuti mumisha yavo muve nemamita pari zvino apo dzimwe nzvimbo dzemamutare dzisiri kusvika mvura mazuva ose.
Nyaya yemaprepaid meters inini semugari wemusakubva kana kanzuro ichinge yagasisa zviro zvayo because mvura maona ndikuita iringorasika, saka handisi kuziva kuti iyo kana yakuti tibhadhare mari yemvura isipo, it seems as if totorobwa isu tisingatakadotarisa. So I believe if possible vakatanga vambo maintaina mapipes avo then vozotaura nezvemamitas avo maprepaid meters, I think it would be a noble idea rather than.
Mumwe mugari wemamutare muzvare Mwanyara tariona vanotiwo kanzuro inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya yemvura zhinji iri kurasika mumapombi inosvika zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana.
Zvinotondishamisa nokuti ivo pachavo sogonotobhadhara vashandi vavo, saka mprepaid meters vachanomaisa vanongoona mari yacho kupi ivo vasogonotozvigadzirisa, uye ngavatanga vamaintaina nzvimbo mamvura iri kungorasika iyoyo nemapipes osa mprepaid meters avo. Hatirambi kubhadhara mvura kana ichisupplaiwa kwese zvakaringana mvura inambobhadharwa, asi ngaite zvinhu zvekuti vanhu vagare zvakanaka pasawo nekupokana.
Imwe nhengo yeUmrat amai Memory Tapera avo vanogara musakubva vanoti havadi kunzwa nezvemamita aya sezvo kwavanogara dzimba idzi dzakakamurwa dzichigara mhuri mbiri.
Paid meters hatitoidi zvachose nokuti sekwedu kwatinogara kuward 4c tinogara dzimba dzemasingles dzekuti one room unogona kushare two families, saka prepaid meter yacho inoshanda sei pamafamilies 2 ari kushare.
Vaimbove mumiriri wemakoni South mudare reparamende vapesha muchauraya vanoti mamita emvura aya anozivikanwa zvikuru nekusasimba kwawo, zvakare mamita aya achapa kuti vanoshaya vange vachizomerwa neupenyu.
Chimwe chechipiri tikuona kuti if we introduce this system prepaid water system tino increase gap riri pakati pevanhu vane mari nevasina mari, because varombo vaya vetiri kuona kuti ndo vaakuita constitute about 80% yenyika inei, vacharamba vachizonetseka kuti vange vaine access to water, whereas vafumi vanenge vane access to a lot of water, vanokwanisa kuzozadza maswimming pools avo, kugeza motika dzavo.
Mushandi musangano weConsumer Council of Zimbabwe mamutare vaJoe Masamvu vanotiwo kuuya kwemamita aya kuchapa kuti utano hwevanoshaya huiswe pamutare com.
Kuti mwana aenda akangani kutoilet because ukanoflasha you are wasting the precious resource, mvura iyo inoguta notazozopedza chi mwedzi, so that kana zvasvika pekudaro avo zinenge mapenaandizvika. Council has to consult widely before embarking on prepaid water meters. Residents have a lot of unanswered questions on prepaid meters. Suppose there is a funeral in mvura hapana, how will council address that situation?
Mumiriri wemutasa South mudare reparamende uye varisachigaro wekomiti mudare iri rinoona nezvekutongwa kwematunhu nemaguta muzvare Irene Zindi vanotiwo kanzuro inofanirwa kugadzirisa kurasika kwemvura yakachena kuri kuitika muguta kwete kumhanyira kuisa mamita aya.
Kune mvura zve iri kurasika iri kunzi iri kukwana iyo 53% iri kungorasika nekuda kwempombi dzakachikoka chikoka, saka naizvozvo imvura yakanaka inofanira kunga iri kutomwiwa inoshandiswa mudzimba iri kurasika isingasvike muvanhu. Saka izvozvo zvese izvozvo kana zvikarega kutanga zvagadziriswa neMutare City Council vachimhanyira kuti taakuda kunotenga maprepaid water meters, ndinoona pachiita gakawa nevagari vemudhorobha remamutare. Izvi zvandataura izvi zviminga mpinyi zvinofanira kugadziriswa nemanagement yeMutare City Council. Vakazvigadzirisa, ndinoona pasingaite makakatanwa.
Vapasi Munyakureba igweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vanyakureba vanoti kuisa mamita emvura muvanhu kunotyora kodzero dzavo kana zvichizopa kuti vanhu vachavharirwa mvura yacho nekuda kwekushaya mari yekuibhadhara.
Zvese izvozvo zvinouya pakuti kana munhu achinge asina mvura anoshaya chiremerera. Ngatiti madzimai ndimi unonyatsokuziva nyaya idzi. Ukaita mazuva mairi kana matatu usingagezi unozwa uchine chiremerera here? Saka tiri kuti munhu ane inonzi dignity. Saka chiremerera ndinonzi human dignity, handiti ka? Bumbiro remutemo redu riri section 85 rinoti kodzero yehuman dignity kana chiremerera chemunhu haigoni kutyorwa kana kutyorwa neipi zvayo nzira, handiti ka? Saka kureva kuti kana kushapa kwemvura nekuda kwekushayiwa kuchikonzera kuti ndiruze unhu hwangu, then kodzero iyoyo yekuwana mvura, yekutadziwa kuwana mvura nekushayiwa haifaniri kutyorwa chero nani zvake, kusanganisira kanzuro yemutare, handiti.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nameya weguta reMutare vatatenda nhamarare pamusoro penyaya iyi sezvo vange vasiri kubatika. Asi sachigaro wekomiti mukanzuru inoona nezvekufambiswa kwemabasa emvura mukanzuru vaEdmond Chisango vanoti nyaya yemaprepaid meters haisati yatambirwa nekanzuru sezviri kufungidzirwa neveruzhinji.
Sure, vanhu ndanzwa vachiti mvura yafanga ichiitwa mamita afaudi kunga ari maprepaid. Ipfungwa dzakanaka dzinobva kuvagari ndo vanoita kuti kanzuro inge iripo. But chandinga kupindura ndechekuti pari zvinoizvi maybe manzwa achovunza vaipa kuti ichiti mazvona kupi vachiti runyere gupe. Saka kuti tigare pasi tisikasa zverunyere gupe zvekunzi Mutare yati maprepaid meter pari zvino Mutare haikwanisa kudi tenga maprepaid kusa mudzimba pari zvinoizvi haitokwanisi. Ende Umurati segonzation yamira maresidents ndo one of my stakeholders edu atogara navo pasi vachironga dzegwira reMutare. Sekondi planning yedu takaita navo pamwe.
Kanzuro yeMutare inoti kuisa mamita mudzimba ayo anogarika mazana mana ezviuru kuchapa kuti vanhu vazhinji vabhadhare mari yemvura sezvo pari zvino vasiri kubhadhara. Kanzuro iyi inoti vagari vane chikwereti chemitero nemvura chinosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora kubva gore rapera, uye kunyengetedza vagari kuti vabhadhare hakuzi kuwana anoteerera. Mamwe makanzuro emaguta anoti Harare, Bulawayo, Chitungwiza pamwe neChipinge akamboedza pfungwa yemamita aya, asi vagari vakatsika madziro vachiti havazi kuzotambira urongwa uhwu. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.